Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu mbudzi 17 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Matunhu anoti Masvingo, Bulawayo neMashonaland West aita musangano wechimbi chimbi akabuda nechisungo chekuti mutungamiri webato uye vanhu mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa voga mumazuva maviri anotevera. Bato reMDCT rinoti nhengo dzaro dzakasununguka kuenda kumusangano wemangwana kuZimbabwe Grounds mumusha weHighfield washevedzerwa nevesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association. Vakarwa hondo yerusununguko pamwe neveruzhinji munyika vorumbidza mukuru wemauto General Constantino Chiwenga segamba risina rusarura, vachiti mushure mekubvuta simba kubva kuna vaMugabe svondo rino vangadai vakazvigadza semutungamiri wenyika mutsva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDCT rinoti nhengo dzaro dzakasununguka kuenda kumusangano wemangwana kuZimbabwe Grounds mumusha weHighfields washevedzerwa nevesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association. Mutauriri weMDCT Robert Gutu vanoti havaoni paine chakaipa kuti vana veZimbabwe vabatane pamusangano uyu sezvo vakarwa hondo vari vanhu vavanoremekedza kuburikidza nemabasa avakaita ekusunungura nyika. Vakarwa hondo ava vanoti musangano wavo mangwana ndevekupedzisa basa ravanoti rakatangwa nemauto uye kuzivisa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti utongo hwavo hwasvika kwamvura yacheka makumbo. Ngatinzwei hurukuro yataita navaGutu pamusoro penyaya iyi.
Kuka kwavari kuita mhuri yeZimbabwe, nokuti ndanzwa sokuti vari kutiwo mwana wese weZimbabwe anoda kuti Zimbabwe ibudirire, zvisina basa kuti ruve bato ripi, asi kana uchingori mwana weZimbabwe, Zimbabwean citizen anoda utongo hwejekerere kuti nyika yake ibudirire, ngaauye kuZimbabwe Grounds. Isu sebato reMDC hatina chatinopokana nacho ipapo, kana vakatikoka sokuka kwavanoita ruzhinji rweZimbabwe. Tinokurudzira vatsigiri vedu zvekuti ngatiendei nouwandu hwedu, hapana chakashatazve. Handitanzii mhuri yose yeZimbabwe, hazvisiri zvokuti ibato rekuti ZANUPF kana kuti MDC kana kuti ibato ripi zvaro, hangonzi vana vose veZimbabwe uyai. Saka ini ndinoda kutora mukana uno Jonga kuti ngatiendei nouwandu hwedu vaya vane mukana wekuti vaende kuHighfields kuZimbabwe Grounds mangwana, handei nokuti takokwa tichikokwa nevarwi verusununguko, handioni kuti tingaregerei isu kubvumawo kukokwa kwataitwa navo kuti uyai.
Tinozovavo vachitaura iwo kuti chinangwa chemusangano wavo ndechekuti vange vachipedzesa basa rakatangwa nemauto, vachienderera mberi vachiti nderekubvisa vaMugabe pachigaro. Mungade here kunge muri pachikwata chakanangana neurongwa ihwo?
Ipapo vanoti netsei pakati nakei, asipoti gozhei zvakare Jonga. Nenyaya yekuti isu tine bato redu, saka takagara tichitaura isu kuti zvinoitika mubato reZANUPF zvokutukana kwavanoita nokunyombana kwavanoita nokutiza nokudzingana kwavanoita kana kudzingana kwavanoita mubato ravo, izvo ndikangoti muchirungu inono ndoyaya yatinotika inhouse masquabbles ebato reZANU. Zvino isu hatisiri nhengo dzeZANU kuti tidozopindirawo mune daka revanhu veZANU kana kuti maenderano apedzavo dona sokuti ah tinenge tapurikita pa chinano chatinofanga kunge tichinge tiinacho.
Mutauriri webato reMDC Tivao Betugutu vari parunare muHarare neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaRex Tillerson vakurudzira Zimbabwe kuti ipinde mugwara idzva apo mauto nemusi wechitatu akachengetedza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kumba kwavo kuBlue Roof kuBorodale. VaTillerson vakurudzira kuti Zimbabwe idzokere kuutongo hwejekerere kwete hwemauto. Vataura mashoko aya kuvamiriri venyika dzekuAfrica kumuzinda wavo weState Department muWashington DC. Vatiwo zvakakosha kuti bumbiro remutemo richengetedzwe vakati Zimbabwe inofanira kuita sarudzo dzakachena. VaTillerson vatiwo Zimbabwe ine mukana wekuunza utongo hwakanaka. Vati vanhu vekuZimbabwe vanofanira kuvhotera vatungamiri murunyararo. Vatiwo vakagadzirira kushanda neZimbabwe kuunza utongo hwejekerere.
I know all of us are following very closely the events in Zimbabwe, and they are concerned to, I know each of you, they are concerned to us as well, and we all should work together for a quick return to civilian rule in that country in accordance with their constitution. Zimbabwe has an opportunity to set itself on a new path, one that must include democratic elections and respect for human rights. Ultimately, the people of Zimbabwe must choose their government. In our conversations today, we have an opportunity to discuss concrete ways that we could help them through this transition.
Munyora anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaRex Tillerson vachitaura kumahofisi avo eState Department muWashington DC mumusangano nemakurukota anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAfrica. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Nyanzvi mune zvematengerwo enyika dzinoti mapato anopikisa anofanirwa kutora mukana wekundengendeka kwesimba remutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mushure mekutorerwa kwamasimba nemauto. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi idzi dzinoti vemapato anopikisa aya vangadai vachitoita hurukuro nevaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, asi dzimwe nyanzvi dzinotiwo mapato anopikisa hafanirwi kuita mubatanidzwa nenhengo dzeZANU-PF dzichakunda munyonganyonga iri kuitika mubato iri. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimiririra vatina chemuzamindo vanoti vemapato anopikisa vangadai vatotanga nhaurirano nevemauto kuti vashande pamwe chete, sezvo pakakunda mutungamiriri weMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai muna 2008 mauto ndo akavatadzisa kupinda pachigaro. VaMuzamindo vanoti vemapato anopikisa vanofanirwa kutotora mukana wokunetsana mubato reZANU-PF kuti vaende kumamisha uko kwavanonetsekana kusvika nguva zhinji nekuda kwevatsigiri veZANU-PF.
Tekutanga tichiona kuti dai zvino opposition iri kutotora mukana wakadai kuti isenze nevemilitary kuitira kuti kana vakahwina maelections vanokwanisa kubhekwa nemilitary vachibatsirwa, nekuti mukata sa 2008 vatsvangirai vakanga vahwina vachakavatadzisa mauto akaramba kuti vapinde papa muofisi. Ndochekutanga. Chechipiri zvakare, iye zvino izvi ZANU-PF ine mastrongholds ayo ayangainayo kumamisha, vangadai vari kutotora mukana uyu kutopinda vachiita mainroads kumamisha vachitaura nevanhu vachivaratidza vachivaonesa kuti onai zviri kuitika muZANU-PF. Tisu tega tine alternative yekuti tingakwanise kupinda mukati mehofisi tichitokwanisa kutora nyika.
vamuzamindo vashorowo zvikuru kuwanda kwemubatanidzwo yemapata anopikisa. Vatiwo kana mapata anopikisa akasabatana pamwe chete, SANPF inogona kungokunda kunyange hazvo mubato umu mune nyonga-nyonga.
Hazvina zvazvinobatsira kuita maalliance akawanda nekuti zvinotopa mukana kuti SANPF irambe ichitonga. Maonero andiri kuita ndeyekuti kuwanda kwemaalliance kunoita kuti iyo SANPF isare ine upper hand yokutonga zvakare kana sarudzo dzikaitwa. Iyo ndechangoramba iri pamusoro.
Mumwe mudzidzi wezvidzidzo zvepolitical science vaostelos Siziva vanoti mapata anopikisa angadai atora mukana womanyamamire nerongware muZANPF ounganidza veruzhinji kuti vanhu vatsvage nzira dzekuona kuti vamugabe vabudiswa pachigaro zvachose. VaSiziva vati kubvisa vamugabe pachigaro kunopa mukana wokuita sarudzo dzejekerere.
Panguva idzodzo dzakadai panoda vanhu kuti vaite my engagement kuti vanyatsotaurirana nema stakeholder akasiyana panyaya iyi. Chikuru sei vanhu vemabuto, vanhu vejudiciary, vanhu vemuparliament, nevanhu vakasiyana siyana muZimbabwe, nekuti kunofanira kubuda national consensus yekuti mugave kana chibuda unobuda nenzira ipi. Zvinosanganisira kuti kuitwe my engagement neparliament, kuti mugave apiwe impeachment zviri pamutemo, nekuti nyaya iyi haisiri nyaya iri domestic kana chitarisa nyaya dzematongero, but also ine international community mukati. Ndo panopinda vana SADC, ndo panopinda maAfrican Union, United Nations nemamwe maorganization.
Asi vaSiziva vatiwo kana pakaitwa hurumende yemubatanidzwa, mapata anopikisa anofanirwa kupinda muhurumende iyi senzira yekudzivirira kudeuka kweropa pamwe nekugadzirira sarudzo dzakachena. Nezuro vatsvangire vakakurudzira vamugabe kuti vasiye basa, vakati munyika munofanirwa kuumbwa hurumende inofanobata matomu kudzamara munyika maitwa sarudzo. Nyaya yehurumende yemubatanidzwa ikabudirira, nyanzvi dzezvematongerwo enyika idzi dzinoti sarudzo dziri kutarisirwa gore rinouya dzinogona kusabudirira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa-919 AM, pa-4930 kana pa-13860 ne-15460 kHz pa-shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia yati yayambira masangano enhau mapfumbamwe anobatsirwa nemari nehurumende yeAmerica kuti achanyoreswa semasangano ekunze senzira yekutsividzawo zvakaitwa neAmerica zvekuda kuti kambani yenhau yeRussia yeRT inoshandira muAmerica inyoreswe sekambani yekunze. Vaive mutungamiri wenyika yeCatalonia vakabviswa pachigaro vaCarles Puigdemont nevamwe vana vanove nhengo dzedare ravo remakurukota vari kutarisirwa kumira mudare muBelgium nhasi kuti vanzwe mhosva dzavari kupomerwa zvichitevera masamanisi akaburitswa neSpain ekuti vasungwe muEurope. Vakarwa hondo yerusununguko pamwe neveruzhinji munyika varumbidza mukuru wemauto General Constantino Chiwenga segamba risina rusarura, vachiti mushure mekubvuta simba kuna vamugabe svondo rino vangadai vakazvigadza semutungamiri wenyika, asi vari kuzvisiyira kune vezvematongerwo enyika kuti vaite. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo kune dzimwe nyika mauto achizvigadza pachigaro mushure mekubvuta masimba, uto reZimbabwe National Army harina kuita izvi uye rinoti rinoda kugadzirisa zviri kunetsa munyika chete. Mumwe mugari wemuHarare vatawanda Chisiri vaudza Studio 7 kuti izvi zvaitika nekuda kwaGeneral Chiwenga avo vati vari kutungamira uto iri zvine unyanzvi.
Monina daita chivye mando munari munari raiti arata kushinga kwake nekuti amirira nyika uye ndinoona kuti munhu asina makara notidangari mwana makara ngale apa atongoita kuye kuti mudhara abve pachigaro iye atore chinhu awani gari ari kutonga asaona kuti asiri vanhu ndazve politics yaipedze nyaya dzavo iye angoradza mudhara kuti kana muchikanganisa kuna mwana wakwasa kukudzoredzai.
Amai Biula Masauso, vatiwo zvakaitwa nemauto zvaratidza kuti General Chiwenga mutungamirira asina makaro. Sachi garo wesangano revakarwira hondo yerusununguko vaChrist Mutsvangwa vatiwo pasi paGeneral Chiwenga, uto reZimbabwe National Army raratidza kuti iuto revanhu uye rinoda kuti vanhu vagare zvakanaka munyika mavo.
Mauto eZimbabwe akana zvine kodzero kuti vapindire kuti vakorekite nyaya iyoyo. Havana kuguta masimbaba. Vakati tiri kubvisa mabhavha vane huori nemakororo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vaitai madzivaidze vati kunyange hazvo kutambura kwevana veZimbabwe pasi peutongo hwavaMugabe kwakatanga kare, vamwe vaitungamirira uto iri kare havana kuratidza ushingi sehwaratidzwa navaChiwenga hwekubvisa vaMugabe pachigaro.
Kuona kwandaita tikatarisa zvanga zvakaita vazvina vashe tikatarisa zvakaita vaMujuru, tinoona vaChiwenga vari munhu anoda kubata mapati ose kuti kuvanhu variko kuutungamiriri variko, saka vanoda kuti zvinhu zvive like neutral.
General Chiwenga ndiye mukuru wemauto wechitatu kubva pakawana Zimbabwe kuzvitonga muna 1980. Vakatora chinzvimbo ichi kubva kuna General Vitalis Zvinavashe avo vainge vasiyirwa basa iri naGeneral Solomon Mujuru. General Chiwenga vakazvarwa musi wa25 Nyamabvuvhu muna 1956 kuwedza uye vakaenda kuhondo muna 1973. General Chiwenga vakapinda muZimbabwe National Army muna 1980 umo vakakwira nezvigaro kudzamara vasvika pachigaro chavainacho nhasi. Zvichakadai, veruzhinji munyika nevarwihondo yerusununguko vachaita gungano guru muHarare rekutsigira basa rakaitwa nemauto rekubvisa vaMugabe pachigaro.
Mugabe ane mukadzi wake vaitendera vachiita mainterfes rari zekutuka vamwe vachiti vane vanhu. Mangwana tinoda kutaridza kuda kutaridza kuti vanhu vanani. Isu mawo vete ndoda kutaridza kuti tisine vanhu. Tiri kukumbira vanhu vese vemuZimbabwe zvepata hazvina basa. Uyai musauye makapfeka hembe dzenyu dzei dzemapata.
VaMugabe vari kuramba vakaoma musoro vachiti ndivo vachiri mutungamiriri kunyange hazvo veruzhinji vari kufara kuti vasiye basa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mushure mekunge sangano reSADC rati nyaya yeZimbabwe inofanira kukurukurwa nemusangano weSADC weChimbichimbi, mutungamiri weBotswana vaIan Khama nhasi vaudza vatori venhau veReuters muSouth Africa kuti vaMugabe ngavachibva pachigaro nekuti vagarisa. SADC iri kushorwa nevazhinji pamadande mutande ichinzi haifanira kupindira munyaya yeZimbabwe sezvo yairegera vaMugabe vachishungurudza vanhu kwemakore mazhinji isingapindiri. Tanonoka wande weStudio 7 abata Dr. Chipo Dendere vanodzidzisa zvematongerwo enyika paAmherst College muno muAmerica kuti tinzwe kuti vanofungei neSADC panyaya yeZimbabwe.
Ini ndinoona sekuti hapana chakaipa kana SADC ikapindirawo kuti batsire.
Ko kune avo vanoti masoja nemapurisa vairova vanhu vachiuraya vanhu asi SADC haina kupindira, yoda kuzopindira iko zvino, munoti chinyi?
Vanhu vazhinji vari kuvunza kuti SADC yaivepi muna 2008, and tikadaro tinofanirawo kuvunza kuti military yaivepi muna 2008, mawovhets aivepi muna 2008. Chatinofanira kunzwisisa ndechekuti even veSADC yacho vanogona kungobatsira. Vaitirova havasi vanhu veSADC, ndiwa yamasoja auyazve vanhu avari kupemberera. Saka tinofanira kunzwisisa kuti international bodies anoshanda nemamwe mapato ehurumende yedu. Zvishoma zvavanokwanisa kuita nekuti zvechokwadi nyika nimwe neimwe ine iya yatinoti sovereignty. Saka ndinotsimbidzawo futi kuti vekuSADC vacho vanofanira kuteerera zvokudiwa nemaZimbabweans. Pari zvino maZimbabweans vari kuratidza matauriro avo kuti vari kuti vaMugabe ngavachienda nguva yavo yakwana. Saka kana SADC iri shamwari yedu, vanofanira kutaura vachisapota zviri kutaurwa nemaZimbabweans. Ati maZimbabwe nzi acho atinga kwanise kuafoda kuzi isolate mu region ati kwanise kuafoda izvozvo.
Vanga vari Dr. Chipo Dendere vanodzidzisa zvematongero enyika paAmherst College muAmerica vari parunare natanono kawande weStudio 7.
Zvichitevera kupindira kwemauto mune zvemafambisirwo ehurumende, Studio 7 ichange iri kukupai nawo zuva rega rega kubvira nguva dzinoti 6 a.m., 7 a.m., 8 a.m., 9 a.m. kuseni kwega kwega. Masikati tichange tichitefenyura kubvira nguva dza 1, 3, 5. Musakanganwezve kuti na 7 o'clock tine chirongwa chedu chemazuva ese. Munokwanisa kutibata pamasaisai anoti 909 kHz pa medium wave, 4930 pa short wave, 15580 kHz pa short wave ne 6080 kHz pa short wave. Munokwanisazve kutiona pama Facebook page edu anoti VOA Shona ne VOA Ndebele, apo tichange tichitefenyura, apo tichange tiri pamhepo. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page edu ye VOA Shona nekudzvanya pakanzi like. Udzai hama neshamwari.
Mukuratidza kumira pamwe chete nevanhu veCuba, hurumende yeAmerica yakavhota ichiramba kushora zvirango zvayakatemera Cuba. Nyika dzinoita zana nemakumi mapfumbamwe neimwe dzakashora zvirango izvi, asi America neIsrael dzakaramba. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Nikki Haley vanoti hurumende yeCuba inoshandisa misangano iyi inoitwa gore rega rega kuongorora nyaya yezvirango izvi kuri kuvharira kupunza kwavakaita nyika nekusabata vanhu vemuCuba zvakanaka kwavanoramba vachiita. Amai Haley vanopamidzira kuti America icharamba imire nevanhu vemuCuba kusvika hurumende yeko yaregera kutyora kodzero dzevanhu uye kusvika yaregera kutsigira hurumende dzinoshusha vanhu nekutyora kodzero dzevanhu pasi pose. Vakatizve America haitye kumira yega panyaya dzakadai nekuti hapana chekukurukura pamusoro pezvinangwa zvavo nekuti zviri mubumbiro remitemo yavo yenyika uye mugwaro reUnited Nations. Vachitaura muUnited Nations, amai Haley vakataura kuvanhu vokuCuba vachiti vakaona kuti mushure mehurumende yava Barack Obama yazarura mizinda yekudzidzana, vazhinji muCuba vakange vave netarisiro yekuti America yave kudzidzana neCuba. Vakati vanhu veCuba havasi kuziva kuti hurumende yavo yakabva yawedzera kusunga nokushungurudza vanhu vayo. Vakati hurumende yenyu inorambidza vanhu kutaura pfungwa dzavo kana kuungana murunyararo ichirambidza vatori venhau kutaura dzimwe nyaya uye ine umbipi ndoga munyaya dzeupfumi. Amai Haley vanosimbisa kuti vanhu veAmerica vanotsigira chido chevanhu vekuCuba chekugara munyika yavo vakasununguka uye vachisarudza vatungamiri vavo sekuda kwavo. Vanoti richauya zuva rokusununguka kwevanhu veCuba uye vanhu veAmerica vachapemberera navo pazuva iri. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maverengerwa neni Tanonoka Wande.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munhau dzemitambo. Mitambo yenhabvu iri kuenderera mberi kunyanga hazvo munyika musina kumira zvakanaka. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Premier Soccer League inoti mamiriro akaita zvematongerwo enyika asi kukanganisa mitambo yenhabvu iyo inoti iri kuenderera mberi semarongero avanga vakaita. Izvi zviri kureva kuti mutambo wanga wakamirirwa neveruzhinji pakati peFC Platinum nengezi Platinum Stars uchange uriko munandare Mandava Stadium nemugovera apo zvichaonekwa kuti ngezi Platinum ichirimo here muhondo yekurwira mukombe uyu. Kwatsara mitambo miviri, FC Platinum ndiyo iri pamusoro-soro pemakundano aya nema points makumi matanhatu nematanhatu, ma points maviri pamusoro peDynamo Senegezi, zvichireva izvo kuti madamburo akarohwa kumandava pavo pekutora mukombe uyu papera. Madamburo akarasa ma points maviri apo vakaita mangange 2-2 neChicken Inn nechitatu. Musi uyo FC Platinum yakaenda pamusoro nekudambura Chorocho Pirates 1-0, zvekuti mumwe muteveri wenhabhu vachatenda makazhu vanoti vachitarisa matambiro akaita kugona kunenge kudada neCholocho, FC Platinum inorova ngezi. Pamakore maviri apfuura FC Platinum yanga ichingopedza iri pachinhano chechipiri, asi iko zvino zviri kuratidza kuti gore rino ringangoveravo semaonero emurayiridzi wavo Norman Mapeza. Asi FC Platinum nengezi dzikaita mangange kana kuti ngezi ikakunda, zvinopa Dynamo mukana wekuenda pamusoro petakura ndokunge Dimbare yarova Bantu Rovers sezviri kutarisirwa Mbaba Field Stadium nemugovera zvekare. Asi Chicken Inn iyo ine chapungu mangwana ine mutoro wakaoma pakutora mukombe uyu, sezvo ichifanira kukunda mumitambo yavo miviri yasara kusanganisira uyo uri muLubebe Stadium nechikwata cheAir Force of Zimbabwe ichi mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Matunha anoti masvingo Ulawayo neMashonaland West aita misangano yechimbi-chimbi akabuda nechisungo chekuti mutungamiri webato uye vari mutungamiri wenyika Robert Mugabe vasiye basa voga mumazuva maviri ari kutevera. Kukundikana kwavo vachamanikidzwa kusiya basa. Ata Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Pamusangano waitirwa kutraining center muchinoi nhasi, nhengo dzeboka repamusoro reprovincial coordinating committee kana kuti PCC rakabvumirana kuti vamugabe ngavasiye basa vachiti vari kutadza basa uye vari kuregedza vanhu vachiita hori vasina zvavanovaita. Vasungawo chisungo chekuti mudzimai wavamugabe amai Grace Mugabe vanofanirwa kusiya chigaro chekutungamira madzimai emubato reZANU PF sezvo vasina hunhu hunokodzera. Mushandi mukuru weZANU PF mudunhu reMashonaland West vaChristopher Chikomba ndivo vaverenga chiziviso chekuti musangano wakamira papi nenyaya yavamugabe. Nengo yeparamende yeZimba West vaziyambe ziyambe vabva vasimuka vakati vamugabe vatadza basa nokudaro vanofanirwa kumbomiswa basa mubato. Pfungwa yekuti vamugabe vambomira kutungamira ZANU PF yabva yatambirwa nenhengo dzose dzanga dzichidarika zana kubva kumatunhu madiki ose. Sachigaro weboka revakange vari varwi verusununguko mudunhu reMashonaland West vaCornelius Muhoni avo varambidza nhengo dzeZANU PF kuita maslogans vachidoma zita remunhu nekuti vanhu vanopedzisira vonamata munhu mubato. Imwe nhengo yeZANU PF yapinda musangano wanhasi vatichaona gwembi vekuhurungwe vanoti chanyanya kurwadza vanhu ndechekuti vamugabe vangavoda kuita mudzimai wavo uye anozivikanwa kuita utsinyi mutevedzeri wenyika. Vagwembi vanoti nyika ino yanga yave kuitwa sekambani yemhuri.
Saka isusu tiri kuti zvinhu zvenhu zvavari kuita zvinhu zvakachiitwa even naGrace Mugabe zvaanoita zvekuharasa vanhu. Mugabe angaida kuti ape chinzvimbo cheupurezidendi kune mukadzi wake because izvezvo angaida kuti oita vice president. Aita vice president obva amusiya achienda kune dzimwe nyika obva asara uchiti ava acting president odzoka kuti hai indafunga kuti ndinomusiya ari president. Chiuti izvozvo zvedinasi hatisi kuzvida.
Takabvunza kuti sei nhengo dzeZANU PF dzave kuramba vamugabe nhasi asi vaipururudza masvondo maviri apera apo dzimwe nhengo dzaidzingwa mubato. Vagwembi vati nhengo dzakawanda dzinofarira zvekunyeperwa sezvo vachitya vamugwabe.
Right, hazvina kuti toro yangu yakareba. Musaona vanhu vese vanenge vachirova maslogan vachiti pamberi namugabe vaya, pamberi neZANU PF, pamberi namugabe, pamberi naGrace, kunyepewa. Ukaona anotoreza chokwadi chokwadi anenge aine zvaari kudya vachipiwa vachitengwa.
Imwe nhengo
musakangana chirongwa che Women's Round Table na 8 p.m. apo tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Anokuoneka ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Chris Gande.
Soku hizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
La mugela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 17 lwezi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalwa impi yenkululeko lamhla baphe uMongameli Mgabe ilanga elilodwa ukuthi achiye isikhundla njalo aphume aphelele elizweni.
Funa ukukhanya izinto yani into zonke zimi kuhle khona kuzinjalo. Iko tina sisiti, ungazitele maka, ungazitele. Weziyera zonke lesi sikhathi, ezitela ukuba loke esela mandla. Wegela leli lizwe lisonakala, echiya uhlanya lomkakhe, lomkhokhela.
UMongameli Robert Mgabe ubonakala wakuqala emkhosini wokugcotshwa kwezifundi eziphutshe izifundo ekolitshini leZimbabwe Open University. Lamhla kuza Fridays lomculi weZimbabwe osehlala kwele South Africa uBothwell Nkomo owazakala ngegama lokuthi bekezela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. UMongameli Robert Mgabe ubonakale okwakuqala emkhosini wokugcotshwa kwezifundi eziphutshe izifundo zazo ekolejini leZimbabwe Open University wenzelwe eHeathcliff selokhu abezomvikela baqala ukumlondoloza esemzini wakhe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bathi singabakhathazi lesi sehlakalo, siphathisa ukufakaza emhlabeni wonke ukuba akekho ohluthune amandla njengalokho okuchiwoyo. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eyeZimbabwe National Liberation War Veterans Association, umnumzana Christopher Mchwangwa, uchaze isenzo sikaMgabe njengokuziyenga ukuba yonke into imi kahle empilweni yakhe esazimhlophe ukuba akunjalo.
He is defying the population, trying to give a semblance of normality when things are not normal.
Weisa uzu, kufuna kukhanyeleke ingani into zonke zimi kuhle khona kuzinjalo. Iko tina sisiti, ungazitele maka, ungazitele. Weziyera zonke lesi sikhathi, ezitela ukuba loke esela mandla. Wegela leli lizwe lisonakala, echiya uhlanya lomkakhe, lomkhokhela. Lolo hlanya lomfazi bakhetha iziphukuphuku zabantu ukusebenza lazo okubalisa uhlanya lukaprofesa. Ngakubona mina lomuntu wayelala sikhathi sonke emhlanganweni wecabinet. Ngemva kwalokho ebesesithi izinqumo ziyeza emini zivela ngaphi? Umkakhe wabangela udubo ngokwenza uhlanya olungumkakhe labangane bakhe bathathe intambo zobukhokheli. Yikho osekulungisiswa ngabezomvikela. Siyathaba ngalelo nyathelo eselithethwe.
Omunye wabalwa impi yenkululeko osanda ukuxotshwa uhulumende ngumgabe umnumzana Chinga Dube uthi uZulu makangethuswa ngokubonakala kwakhe emkhosini wokugcotshwa kwezifundi zekolitshini lezowu wokugqiba izifundo.
Akutsho lutho lokho, lokho kutshengisa ukuthi asiyokhulu. Ngithi uyakwazi ukuthi asiyokhulu esilungisa izinto kuphela. So laba bathi ikhuba laba bayibona ikhuba umuntu ephuma ihambisa i-graduation. So ngiqinisa ukuthi asiyokhulu. Abashinaumbuso nangunamuntu ohambile ku-graduation wakwabona kule khuba umuntu esuka ahamba aye ku-graduation kutshengisa ukuthi asiyokhulu silungisa izinto kuphela. Akulahlula. Amasotsha uma kule kufa abantu udutshulwe ngoba nosefile akulamuntu ofileyo.
Kuthi umgcini sihlalo wenhlanganiso yabantwana babalwa impi yenkululeko eye Children of the War Veterans Association, umnumzana Innocent Mhlanga uthi ukubonakala kwaMgabe emphakathini wokuqala kungaguquli injongo yabo lekaZulu weZimbabwe yokuba asuke esikhundleni.
Ukuhamba kwakhe asilandaba lapho, but our main word is njengabasakhulayo njengabantwana bama-veterans sithi umdala ka-step down ngendlela yokuthi into eziningi kade zisibambanisekile, abantu bengasalandeli i-constitution yelizwe. Sinika for example enika umfazi wakhe ukuthi ebelokhu engwe ophambili ekhuluma ebantwini, etormenta ama-government officials, etormenta even i-military ama-institutions e-government, etormenta even u-vice president abantu abayapointwayo ngu-president, ebesixutsha abantu almost everywhere ephathini ehulumende khonoko njengabasakhulayo sakufuna. But into ekhona yikuthi abantu ngabasamfuni ukuthi ebelokhu esesikhundleni, including thina njengabantwana bama-veterans. We are saying step it down.
Lo msakazo awusanelisanga ukukhulumisana labo hlangothi lwezobudlelwano lozulu kuhlangothi lwabezomvikela ukuzwa umbono wabo kulolu daba lokuvunyelwa kwaMgabe okwakuqala selokhu bamgombolozela lemuli yakhe emzini wakhe eBorodel lapho angavunyelwa khona ukuphuma. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Siyabonga Mavis Gama. Unobhala ubona ngobudlelwano phakathi kwelemelika lamazwe omhlaba umnumzana Rex Tillerson uthi ukususwa kukahulumende kamongameli Mgabe embusweni libutho kupha ilizwe ithuba lokucanda indlela ezakhokhelela embusweni okhululekileyo ohlonipha amalungelo oluntu njalo oqhuba ukhetho olusuthisa wonke umuntu. UTillerson ukhuthaze ibutho ukuthi liphange libuyisele umbuso ezandleni zabezombusazwe. Umnumzana Tillerson wethule amazwi la ekhuluma emhlanganweni yawenze labaphathintambo bamazwe ase-Afrika ababona ngobudlelwano phakathi kwamazwe abo lamanye. Kunjalo nje umongameli weleBotswana umnumzana Ian Khama laye uthi uMgabe kumele asuke embusweni ngokuphela kokuphela ngoba isihlalo sakhe singayisiso sobukhosi.
I know all of us are following very closely the events in Zimbabwe, and they are concerned to, I know each of you, they are concerned to us as well, and we all should work together for a quick return to civilian rule in that country in accordance with their constitution. Zimbabwe has an opportunity to set itself on a new path, one that must include democratic elections and respect for human rights. Ultimately, the people of Zimbabwe must choose their government. In our conversations today, we have an opportunity to discuss concrete ways that we could help them through this transition.
Alo ke ngunobhala ubona ubudlelwano lwemelika lamanye amazwe umnumzana Rex Tillerson. Kunjalo nje amasotsha ahlomileyo yiwo abikwa esebona ngokuhamba kwezimota emgwaqweni emikhulu yelizwe. Vethi amapholisa acine izolo ukubona ngokuhamba kwezimota. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokhe abebutho leZimbabwe bethethe intambo zokuqondisa okwenzakala elizweni ngolwesithathu emadabukakusa, amapholisa ahle ahlubulwa ngakho konke abazihlomisa ngakho okugoqela labacuphi labasebenza nsitha. Abatshayeli bezimota kunye loZulu bathe bajabule okwamagama bethi sekubetha umoya uma utshayela emigwaqweni yelizwe kulandela ukumiswa kwamapholisa ngokubona ngokutshayela kwezimota emigwaqweni. Umnumzana John Dube osuka eGwanda uthe i-roadblock yinye kuphela uma usiya eGwanda ku-12th Avenue, babuza isithupha kuphela kuye wonke umuntu ohambayo.
Ama roadblock iyi-1 kuphela ku-12 lapha yamasotsha kuphela, hayi khona kusikhulu. I-roadblock ekhona ngeyamasotsha ku-12 Avenue kuphela. Ah no, bafuni ama-ID kuphela.
omuntu wonke ohamba
bafika bamisa imoto bafuna iID akula enye into abayifuna
umthayeli ubeka ithemba Ncube uthe akusela mapolisa bazisebenzela kuhle kodwa uma uphuma kobulawayo yikho lapho okulamasosha ahlomileyo babuza isithupha kuphela akulamali abayithatha kubatshayeli ethi uphumule ukuthathelwa imali ngamapolisa ngoba ngolwesithathu kuviki edlule bamthathele isithupha sokutshayela le mali engaba ngamadola angamashumi amabili i-$20 kodwa uyamazi lowo mpolisa ebevele esehluphile kobulawayo
kulezi nsuku ku-right kakhulu abaseko la masela lade sihluphe emgwaqweni siyazisebenzela ukuthi langaliphuma izinto ezihlona singahlakanga la akwaye bakhona sibila amasosha balungisa khona ngapho umgwaqo ukuthi yonke into ibe right njalo abafuni abahluphi bantu bazibuzela isithupha kuphela ngakhipha isithupha sakho uyahlula isikhandela ya amapolisa ethu lapha wethule ngibamthathela ilayisensi yami bathathela nemali ngange-$20 abazange bambhalele le tikiti into yakhona isilevisa so angikwazi ukuthi ngizabadinga njani babone njani kodwa ngabantu embazi namfuna imali yami ngelayisensi yami
omunye umtshayeli uGeorge Nyathi uthe amapholisa ebehlupha efuna imali njalo nje ethi uma bengekho balenjabulo ngokungabi lamapholisa bafuna inkululeko yabo abangalayo
these days is especially a problem ukuthi too much ufuna imali dobe kubopha abantu bangona abasayenza umsebenzi wabo they are after man so lati makungukuthi abakho asiyalisa ukuthi besebenze but abasebenze ngendlela eqondileyo bengabi after man but abaqondisi umsebenzi wabo njengamapolisa mina from yesterday ngifunyizwa ngifuna ukuba le njabulo because it's been long singabantu abangathi bahluphika that we need change since ngazalwayo lokho busa umuntu oyedwa sifuna omunye umuntu ozasicabangela ezintsha mina I failed ukuya esikolo just because ama-parents bebengakhona ukumbhadalela bengasebenzi sifuna i-change singabulawela i-future just because umuntu oyi-one ongafuni ukuphuma esikhundleni
owalwa impi yenkululeko olilunga leZipra Veterans umnumzana Cetshwayo Sithole uthe amapholisa ebeselobugwelegwele obuphambili ngokufuna ukuhlala behlawulisa ngazo zonke izikhathi ethi ngemva kokusebenza kwamasosha kungaqhubeka kungendlela amasosha ami ngakhona emigwaqweni ubugwelegwele osebukhona bungaphela
thina mina ngokubona kwami njengomuntu lamoleli lizwe ngikhangene ngakubona ukuthi amasosha bonabo bangabantu abananzelelayo ukuthi umumo nalowo okhona bese kule corruption esabekayo emgwaqweni for instance amapolisa yibathe behamba bafike bamise imoto bangayisearchi but babize umuntu ophethe isikhwama semoto especially imoto ezithwala abantu bafike bababhadalise imali ukuze bedlule even lakhona pha phakathi edorobheni into athi sisenzakale so i-level ye-corruption enyanyisayo esabekayo so nxa besithi bona bona bayaklina bemisa la masotsha ukuthi bayakhiphe emgwaqweni bademonstrate ukuthi nxa kuthiwa i-roadblock kutshiwona sikubona kuyinto enhle eqakathekileyo ukuthi
iningi labantu lithi amapholisa akhona edolobheni kodwa awahlukuluzi bantu njengakuqala ikakhulu kubatshayeli bezimota ngoba besebelomkhuba wokumisa izimota ingqingaphi ngitsho lakuzibane eziqondisa uhamba kwezimota ama-robots ukutshayela phakathi kuka 5 Street lo Leopold Takawira kobulawayo bese kunzima kubatshayeli ngoba bese kumele ukhuphe imali kuphela ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
kuhlelo lwe-Live Talk lamhla siqhubeka sikhangela ingxabangxoza eselizweni abantu bemelele ukubona ukuthi iyozalwa nkomoni ngomongameli Robert Mugabe okhuthazwa ukuthiya isikhundla thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende yakwele Lebanon umnumzana Saad Hariri uthi ubevakatshele kwele Saudi Arabia okulapho abike ngokuthiya kwakhe isikhundla esithi uthethe lelo nyathelo emzameni yokuletha ukuzinza emhlubulweni abakuwo. Ummeli welemelika kumanyano wamazwe omhlaba United Nations ubike ukuba uhulumende wele Sudan uphakathi komkhankaso wokuhlukumeza abamabandla aphikisayo esebenzisa abakubutho. Inhlanganiso yomanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika e-SADC esingenele njalo njengenhlala yenza kudaba lweZimbabwe kulandela ukungahlaliseki kwezombusazwe okusanda qhamuka. Kodwa njengoba intatheli izindaba e-Studio 7 Martin Ngwenya ebika, inhlanganiso le isibonakala njengesitha kunengi kaZulu weZimbabwe.
Be kuleningi elithe kwaxa ema-ofisini e-SADC izolo ngesikhathi ukuxazulula udaba lweZimbabwe lapho ibutho eseliqondisa umumo ngokuhluthuna intambo zombuso labopha ezinye iziphathamandla zikahulumente kodwa lilandula ukuthi lihluthune umbuso. I-SADC kade yazama ukuxazulula ingxaki zeZimbabwe kusukela ngesikhathi sikamongameli Thabo Mbeki weSouth Africa kodwa kungela mpumela esuthisayo. Izizalwane zeZimbabwe zizwa ubuhlungu ngesikhathi qhinqo isililo ngemva kokhetho lwaludlodlakelo lwamnyaka 2008 lapho noma nje ibandla le-MDC elibikwa lwanqoba umongameli Robert Mugabe walela esihlalweni. Umbeki wayesithi yena ufuna udaba lweZimbabwe lulungiswe ngenkulumo hathi ngokulwisana owayekubiza ngokuthi yi-quiet diplomacy okwacunula iningi leZimbabwe ngoba befuna i-SADC ikhulume ngelizwi eliqatha njalo icacileyo ngokwenziwa ngumbuso kaMugabe. Ukuphuma kukambeki ngo-2011 esikhundleni akuzange kulethe inguquko. Umongameli Jacob Zuma laye gida ingoma yenkokheli eningi e-SADC ngaphandle kwamongameli Ian Khama Sirisakhama weBotswana yena ongagudli iguma uma ichothoza okwenziwa ngumgabe. Kuyona le iviki i-SADC iyecele njalo phakathi kodaba lweZimbabwe ezithola njalo iselihlweni lezwe ngemva kokungahlaliseki kwezombusazwe kulandela uxotshwa kwayengumsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa. Kodwa ngesikhathi isiphathamandla esiphuma emazweni awe-SADC akhangela ezombusazwe ezomvikela kanye lokuthula e-SADC Troika on Politics, Defense and Security zifika eHebron kuyona le iviki zithole umumo womkhathi ungajayelekanga. Iningi lithi alifuni i-SADC eduze lodaba lweZimbabwe kwaze kwavulwa ikhasi enkundleni zobulenjini elithi No to SADC elibone abantu abafika inkulungwane ezingamashumi amathathu i-30,000 bencindezela amagama abo besekela lowo mkhankaso. Omele inothoni edalele ephalamende okade eseHebron utshele amalunga eTroika uthi i-SADC kayifunakali eZimbabwe esithi ilizwe lizazilungisela ingxaki zayo. Kukanti omunye owenhlanganiso ye-Youth Advocacy for Reform and Democracy iyat umnumzana Dinotenda Mungu laye uthi akumelanga i-SADC izihluphe ngoba vele imizamo yenhlanganiso le kayikaze incede. Ngitsho labanye kwele Botswana abasaboni uncedo lwe-SADC. Kwindaba zeZimbabwe intatheli zindaba umnumzana Pako Libana uthi inhlanganiso ye-SADC izahlala ivikela labo abaphuma kumabandla awaletha inkululeko kumazwe esaziwa ngokuthi ngama-front line states. Kodwa noma kunjalo umgcinihlalo we-SADC Troika on Politics, Defense and Security unkosikazi Maite Nkowana Mashabane wokwele South Africa uthi i-SADC ilokhu iqakathekile ekubanguleni ingxaki zeZimbabwe. Kodwa iningi lithe leyi i-SADC eliyaziyo ngemva kokuba umhlangano weHebron uthi kumele kubanjwe omunye umhlangano kukhulunywe ngodaba lweZimbabwe besithi lokhu akuncedi ngalutho. Okwakhathesi kukhanya i-SADC eyinhlanganiso iningi eZimbabwe elithanda ukuyizonda. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngeseHebron kwele Botswana.
kwezemidlalo imidlalo yenguqu usigaba seCastle Laga Premier Soccer League iyaqhubeka ngempela viki kulo mdlalo ogobhozisa amathe phakathi kweqembu le-FC Platinum leLengezi Platinum Stars. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uyalandisa.
Iqembu elihlezi phezu kwengalane emiklomelo ele-FC Platinum lizemukela iLengezi Platinum Stars, lona elihlezi kwindawo yesithathu engalaneni enkundleni emandaba. Iqembu le-FC Platinum likhokhela ngemiklomelo emibili njengoba le miklomelo ngamashumi ayisithupha lesithupha, kuthi iLengezi le miklomelo ngamashumi ayisithupha lane okulinani eliphethwe liqembu le-Dynamos elihlezi kwindawo yesibili. Umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNomeni Mabheza uthi iqembu lakhe kumele linqobe iLengezi ukuze libe sesimeni esihle sokuphakamisa isicoco.
Ngomunye wemidlalo emikhulu kithi, sesiphezulu ngemiklomelo emibili okwakhathesi, amehle onke sikhangele kithi, okuba yinto engalula. Sokumele sinqobe kumdlalo wethu leNkezi ukuthi siphumelele, kutsho ukuthi sokudingeka ukuba sisebenze gadalala.
Komunye umdlalo ozadlalwa kusasa ngomgqibelo, iqembu leBantu Rovers lizadlala leLeDynamos enkundleni eBarber Fields, njalo iqembu leDimbare lizabe lithiye ukuba izimbamgodi ze-FC Platinum leLengezi ziphazamisane ukuze lona libe sendaweni yenhle yokuphakamisa isicoco. Ngesonto kule midlalo emibili enkundleni eLuveve, lapho iqembu le-Omani lizemukela khona eleShapane maye ngehola lakuqala emini, kuthi ngehola lesithathu iqembu le-Chicken Inn lizadlala leLechapungu. Intshantshu zanyakenye iqembu le-Cape United lizadlala leleBulawayo City enkundleni i-National Sports Stadium. Iqembu le-Ada lizemukela ile-Highlanders ngaseRofaro. Amaqembu alwisa ukugunyulwa kusigaba saphezulu athi elewangele le-Harare City azadibana e-Colliery. Iqembu le-Black Rhinos lizemukela ele-ZTC Kariba e-Morris Depot, ukuthi ele-Triangle lizadibana lele-Cholocho ngaseGibo. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Woza Friday. Lamhlanje ku Woza Friday silomculi weZimbabwe osehlala kwele South Africa uBothwell Nkomo. Wazakala ngegama lokuthi Bekezela, yena wenza izimanga eMzansi ngengoma yakhe ethiwa yona Bekezela. Asizweni okunengi kuvela kuEzra Jesus Banda.
Abantu abaningi bamazi ngokuthi nguBhozo, usedume ngokuthi nguBekezela umfana kaNkomo. Izathu lakhe elitsha alibiza igama lokuthi nguBekezela lidlama langabi kulezi nsuku. Abantu bathanda ukuthi bakwazi kahle kahle mfana kaNkomo.
Salibonani bakithi, ibizo nginguBekezela Bothwell Nkomo. Ngazalelwa esibhedlela sasempilo koBulawayo, ngakhulela eGwanda eWilonke. Ngikhuliswa ngugogo lokhulu. Okweminyaka nje emibili nje emithathu ngaze ngangena nje isikolo, ngase ngisiya koBulawayo sengisiyafunda izifundo zami zebanga eliphansi, u-grade 1 to grade 7. Ngaqhubekisela njalo eHlathi Secondary School sengisenza imfundo yesigaba esiphezulu, form 1 to form 4. Ekukhuleni kwami nje kwabayikho khona lokho ukuthi ngakhula ngingumuntu nje othanda nje ukuhlabelela ngaso sonke isikhathi.
Nankumcimbi, nankumnyanya, siyashadisa namhla. Ase namhlophe, mama, 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 mama. Ase namhlophe, ase namhlophe, mama.
Ukubekezela kuyinto enhle empilweni. Njengoba wawukhanya ke ulwesiphiwo sokuhlabela, kwaba nzima yini ukuthi uhlabele useZimbabwe?
Ekukhuleni kwami-ke ngase ngiqhubekisela izifundo zami sengisafundela eze-arts emaKhosi Performing Arts Academy, lapho engithe ngiqeda khona isimo somnotho ekhaya eZimbabwe singasavumi, sesintengantenga. Ngase ngifisa ukuthi ukuze ngiphume ngiphumelele kungangcono ngiyehlangana nabaculi abafana nabo Ringo ebengikhangelele kubo phezulu eGoli ikhukuza kwami ke sengisiza kwele South Africa ke akuzange kube lula ekufikeni kwami ke ngafunda okuningi ngizama ukuthola indlela nomkhandlo ukuthi ngingene phakathi emculweni kodwa ngagcina ngitholileke ekugcineni ngase ngisenza ingoma ethibekezela iyasiyaduma ke yagcwala nje yabemetheka
Motho go khala ngilindwe yabuya wewe Begezelo ngilinde ntombi ngilinde yabuya dale Begezelo
Yona ingoma leyo bekevela isimemethekile njalo isihluphile Wena vele ke mfana kaNkomo kukhona yini owakwenza ngoba nomdlandla ukuthi ube ngiculi
njengoba sengishilo ngaphambilini ukuthi bengi-inspire kakhulu ngabaculi base be-Afro Jazz ebebedume kakhulu ngapha eMzansi Afrika aboJabu Khanyile uMama Busi Mhlongo Ringo Madlingozi kunye nje nabanye ekade bekubambe lo mculo ke abafana nabo babo Oliver Mtukudzi nabo Hugh Masekela bengifuna nami ukufika kulelo zinga ke ngibe nenhlanhla ngoba ngisayinwe i-company enkulu kakhulu kulonyaka ba celebrate iminyaka emithathu bekule industry engamachuma amathathu rather bekule industry ngikhuluma nge-Ghetto Rough ibo abangisayinileyo ke ngiku same company novusi nova nontando nonathi lapho as well so ngiyajabula kakhulu ukuba ngifike kulelo zinga ke ngifike kuleso sigaba
malifuni ma kinesebo ma Africa malifuni ma Ungaphendule libale lithi mali mali
mali
mali
Ingoma le imali ngizayithumela itholakala kulona idlala desilishaya manje Akukhumbuze phela abalaleli ngezandla labo ukuthi litholakala njani njalo ngaphi bekezele
idlala desiliphumile kanye le video isiphumile i video isekhona ku YouTube kanye le dlala telikhona ku YouTube iTunes Spotify Google Play Deezer abantu bangani thola ithuba nje lokuthi bangene bathi bekezela kanti kuma social media ethibekezela music for Twitter kanti ekubekezela music njalo ku Instagram ubekezela ku Facebook bekezela Nkomo iligama engilisebenzisayo ngiyabonga kakhulu Voice of America ukuthi linginikezele ithuba elingaka istory sam isiswa leso udaba lwami lona nalelo olokubekezela ngisemba imigodi ngizama zonke indlela ngisebenza ukuba liwaiter ukuze ngize ngifike kulesi sigaba ngiso sona ngakho ke imessage engilayo umlayezo engilayo umbiko engiphathele abantu iwona lo ukuthi bekezela ngiyabonga kakhulu
udla amalangabi umculo kabekezela uyavutha uthathisa abaningi uphekwe kamnandi isikhathi bakwethu sendlu yomangoya besiphetheke umfana kaNkomo uBhozo Bhozo bekezela Nkomo asiphumeni kanje ngayobekezela Ngoba kumele empilweni sibekezele kuze kulunge kuphele. Ngithi Woza Friday. Bekezela mlaleli. Kumele Studio 7 eLondon. King Ezra Jesus Bar.
Ngiyabuya dale. Shova malanga ngizelu. Ngibonza. Sandwa sami ngokusina kuta. Sandwa sami ngokukhumbula. Shova malanga ngizelu. Shova malanga ngibona sandwa sami nokusina kutanda sandwa sami
Sibekezela ingoma emnandi kuhlelo lwethu Woza Friday olusigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba zethu zalamhlanje. Abhalwa impi yenkululeko lamhlanje baphe uMongameli Mgabe ilanga elilodwa ukuthi achiye isikhundla njalo aphume aphelele elizweni. UMongameli Robert Mgabe ubonakale kwakuqala emkhosini wokugcotshwa kwezifundi. Igama uChris Gande lilale sesilichiya ke kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.